This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera mbudzi 14, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tese takangoti no, isu kana tichitama hunofanira kuva urongwa hwatinoziva kuti vari kutama vanoendeswa kupi.
Vagari vekunhuwa Nancy kuChingwizi vanoti urongwa hwehurumende hwekuvatamisa zvakare hauna kunyatsojeka.
Tinongoda kuti hurumende itiudze inofanira kutaurira vanhu kuti mari kana vabvisa bonus iri kubva kupi, nokuti kuindustry hakuna, saka mari yabvipi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotemeswa musoro nekuti mari yebonus iri kuda kubhadharwa vashandi vehurumende ichabva kupi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakatamiswa kutokwe mukosi mugore ra2004 mushure memafashamu emvura vachiendeswa kuChingwizi vasati vaendeswa kunowa Nancy Ranch vanoti chirongwa chehurumende chekuda kuvatamisa zvakare hachina kunyatsojeka. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishovai Mahofa ndivo vakazivisa nezvechirongwa chitsva ichi. Munzvimbo iyi mune vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Chirongwa chehurumende chingauya here chichiti vanoda kutama? Nokuti isusu tichibva kutope mukosi hatina kuti tinoda kuenda kuChingwizi. Takabviswa nehurumende, iprogramu inofanira kuva yehurumende. Saka isu ndozvatakangoudzwa pari zvino kuti tinofanira kuti titame. Pane vanofanira kuti vatame 1000. Pavanoiswa hatisati taziva kuti vanofanira kuti vaiswe kupi. Ndonhau yatiinayo so far. Ivanhu vetokwe mukosi.
Makambogara pasi here sevagari mukaziya nyaya iyi, uye pane vari kuti varida kutama here?
Takagara pasi sevagari, hapana munhu ari kuda kuti atame matamiro iwayo. Tese takangoti no, isu kana tichitama hunofanira kuva urongwa hwatinoziva kuti vari kutama vanoendeswa kupi, kune mvura here. Ende nyaya yatakasimbisa pakutaura kwatiri kuita patakagara pasi, takati hatisi kuda kuenda kuramba tichienda mberi kusina mvura. Sekutaura kwavakamboita pakutanga vachitibvisa kutokwe mukosi, vachiti tinofanira kuti tiseenzese mvura yetokwe mukosi nemadiridziro. Saka pavanoda kutiendesa kwacho, kune madiridziro here? Ndo mbvunzo yatingangobvunza. Kana kuna madiridziro hongu.
Mumwe mugari wekunowa Nancy Ranch vaMilton Shumba vari parunare kunowa Nancy kumasvingo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kunetsekana zvikuru kuti hurumende iyo inogara ichitenda kuti haina mari ichawana kupi mari yemabhonasi yevashandi vayo. Hurumende yakati ichatanga nekupa mauto mari yebhonasi. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakamboti mari hapana, asi vakazorova nhende shure mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati vashandi vanofanira kupiwa mari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uye tikabatawo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Tatanga nekubvunza vaJokonya nezvemaonero avo nezvenyaya yebhonasi.
Tinongoda kuti hurumende itiudze, inofanira kutaurira vanhu kuti mari kana vabvisa bhonasi iri kubva kupi, nokuti kuindustry hakuna, saka mari yabvipi. Izvo zvinhu zvinowanza kungoti zvinonetsa hazvo kuti vanhu vazvione kuti zvinofamba sei, asi zvakaoma, nokuti munhu ando watiri kutaura nezvake ndiye munhu ari mustreet. asi kutaura chokwadi muZimbabwe iko zvino handifungi kuti ine code inogona kuzviita zvekubhadhara mabonuses handizi kuda havane vaita borrow money from somewhere asi kutaura chokwadi iko zvino zvinoratidza kuti zvanaka zvakaoma
vachitambara munoti kudii nenyaya yemabonus
nyaya inonetsa asi chekutangisa ndechekuti nyaya yebonus haina kuipa zvayo bonus inogona kuitawo kuti muekonomi munge muine aggregate demand yakakwirira asi nyaya inokosha ndeye kuti tinzwisise kuti inofinanswa sei pane nzira mbiri dzinogona kushandiswa nehurumende chekutanga kukwereta kana hurumende yakukwereta zvaakutoitawo zvakare kuti chikwereto chedu chirambe chichikwirira chechipiri hurumende inogona kuwedzera matax kuincreasa mataxes on formal economy ka formal economy ka sara ka diki diki like hurumende inenge yakuita rob peter to pay for
todzoka kwamuri vajokonya hakusi kuomesera here vashandi kuti vanyimwe bonus asi tichiona iwo makurukota hurumende vachitenga zvikakarara zvemotokari
kana watora nzvimbo yokutonga unofanira kutanga watarisa vari pasi pako nguva nenguva kuti vakagara sei nokuvaita sei vanhu zvataurwa kunzi bonus rakara risina kuipa inini always ndine philosophy yekuti kana bonus richibhadharwa rinobva paproduction tinayo here production inojustify izvozvo ivona vashandi ngava vanodzidziswa zvunhu kuziva kuti mari haingonyuki inototi ishandwe kuti ibude
vachitambara petai zvenyu tinzwe nyaya yebonus zviri kubva kupi kana pachinzi hapana mari zvingave zvematongerwo enyika here
hapindi maondero angu hurumende yakutishaya kungo yatingati pachirungu kuapiza restive civil service kungotaya kutova wanyaradzewo zvamambo taura kuti iwo vanenge vachizvibatawo zvakanaka saka think paane kapuresha kekuti vange vachinyaradza generality yecivil service but vakaona hapindi chatakakosha muzimbabwe handizivi kuti ndazviri kunonokerwa kunge zvichiitwa kurationaliza public service yedu hatinge yakairi bloated
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper chitambara vanoshanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kune vaimbotungamira sangano reconfederation of zimbabwe industries vari muzvinabhizimisi vakalisto jokonya vanga varivo parunare muharare
ndafadza masista ndafadza munhu wese masvita dorotandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer fada makaterera studio 7
muza waya waya
yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum chatinopakurirwa namavelas muhlanganyauye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganyauye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Ellen Bero vekuvillage 22 B kumayo avo vachange vari kukurukura nesu maererano nekugara kwavari kuita munharaunda yavo tinokuchingamidzai nemufaro amai Bero titsanangurewo kuti kwakamira sei kumayo kwamuruku
kwakangoita zverezvera hakuna zviri kuitika kuti tingabatsirikane nei takandotambotirai kuda kuita zvimapredictizo kuti tinhingirikire huku saka huku dzacho dziri kupera kufanhu nekuti dziri kufanu maraini yese ndiri kumayo kumayo kwarisate kudarira kwachenda mbuya pavillage 22
matiimi muri kuita zvekupfiya huku asi pari dzino dziri kuwanikwa dzichishaya pane vakambouya here vachikupai ruzivo rekuti chii chiri kukonzera kuti huku dzenyu idzi dzishaye
nene takangonzwa vezetinari vachiri handi chirwere handi chiri kungotevedza chiri kungofamba chichingoenda chichingoenda saka vanhu harutemese kana kuti mutengo wacho chaiwo chaiwo ungaite kuti huku dzacho dzisafendeki
tombotarisa kuti munyika pari zvino muri kupisa
vamwe vari kutotaura kuti aiwa hamusi kugarika kwakadii ikoko kwarusape senzvimbo inombogara ichitonhorera
kupisa kuri kupisa zvekuti kana kumatefeko kupatara panenge pachivhutiapekapahupachiisina chinhu igumbo
pane vanombouya vachitsanangura here kuti zvii zviri kuita kuti kunze kupise kudai
hakuneko hapana vanombouya vachimbotiudza panonya kuita kure kure ndofunga kana kuti zvidhize nekumozambiki ikotipamba
ko panyaya yekurima muri magadzirira bindu here zvakamira sei
kugadzirira tiri kugadzirira vanhu vakatogadzira kana kurima takatoita kutounda takaunda hedu asi mvura yacho manje ndeya hakuna
zvino muri kuwanikwa muchirarama sei zuva nezuva semadzimai ari munharaunda iyoyi
kumaruwa kunoko ekumai takanga takaita zvekurima zviya zvika tinoita zvekurima kamwe chete pagore saka tatakarima fodya gore rakapera tumariwo tishoma tatakanga takaranda kunenge tingotsinirira tsinirirao saka ndokumborarama kuri kumboita vanhu
ko panyaya yechikafu muri kuwana here chikafu chakakwana munharaunda dzenyu
chikafu chaiwanika mvura payanga iri kunaya gore rakapera ndo yakatanga kudzikira chizvikafu mudzimba dzewani nekutoti ii tiri kwedya te gore rakapera paseri takanga takarima chakuti chakawanda gore rakapera vanhu havanambowana chikafu chakawanda
murienyu yakakura sei
inini hangu mhuri yangu vandakureva vavazukuru vana ndakanga ndakambozvara vana 4 bedi saka wani musikana akabva ashaita asi akasiya mwana wacho mumwe chete koita mumwe wacho mukomana ane vana vaviri koita mumwe wacho ane vana vatatu uyo akaroorwa koita mumwe wacho ari pano ane vana vatatu ndinaye pano
muri kukwanisa here kuti vaende kuchikoro nezvimwewo zvakadaro musingashushikana
zviri kuneta neta ndikangoti mukuru wacho akatombonjera achimbopinzwa chikoro aitopinzwawo chikoro nedhona tiripo zvino zvitiri tidiki tomagredi vani
saka uyo aipinzwa chikoro achipiwa rubatsiro nemadhona zvakazoita sei
dhona racho rakabva raenda rakabva gore rakapera zvakatozokusiya chikoro zvikandi chikoro chisiya chitotagurudzai mari muzobhadhare chikoro dhona riya rakaenda rirakasiya risina kudini kubhadhara saka tiringoto zvokungokiya kuye zvongotambudzikawo zvisiye vadzingwa musiye vaiwana vambonobisa hafu uchidhoka unyingodai
mwana uyu ari kuita gredani
ari kuita grade 5
pachikoro chipi
Nyahondo Primary
imi semadzimai ari munharaunda iyoyi yekumayo shuwiro yenyu ndeyeyi mune ramangwana kuti muwanikwe imi muchizowanawo upenyu hwakareruka
zvinoistakutopere tirikutotikambounganidzana kuti ngatironge kana kuti zvirigadheni kwokuzonotengesera muri wacho hapana unozopedzesera pamwe humwe wakubiwa humwe wakudiwa nevopedzesera havachaiti zvegadheni vanhu vacho vazhinji vari kuna havagoni kuchengeta zvekuiwa vanongoreka magadheni acho munowana pamwe kwakadyiwa kusina kana chii
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Ellen Bero vekumayo kurusape avo vanga vari kutaura nesu pamusoro pekugara kwavari kuita munharaunda yavo chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington musakanganwe kuteerera svondo rinouya apo tichange tichikurukura nemamwe madzimai pamusoro pemabasa avari kuita
iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Khandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anakuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvematanho anonzi ari kuda kutorwa neguta reHarare ekuisa mutemo unorambidza ruzha munzvimbo dzisingatarisirwe kunge dzichiitwa ruzha dzakafanana nenzvimbo dzinogara vanhu hurukuro yedu iri kutarisana nevagari kuti vanotambira sei danho iri sezvo vazhinji vari kunyunyuta kuti kanzuru iri kungoisa mitemo isina kugarawo nawo pasi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano evagari vemuguta reHarare pamwe nemaguta akapoteredza reHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaKumalo
tinotenda chose mukoma wangu
vaKumalo tinonzwa pano kuti guta reHarare rinohurongwa hwekudzika mitemo inorambidza ruzha imi sevagari muri kutambirawo sei hurongwa ihwo
tingati chinhu chese chine chichiitwa nekanzuro tinotarisira kuti chinge chakanakira isu sevagari vanorarama vari pasi pemakanzuro iyaya zvakare tiri isu tinobvisawo mari tinobatsiridza kuti makanzuro aya upenyu hwavo huenderere mberi asi tinotikashamadza kana zvinhu zvichinzi zvakanaka zviri kuitwa zvichiitirwa isu asi isu tisingazvizivi zvinhu zvacho sevagari tisina kuziviswa zvinhu zvinotisungurudza izvozvo nokuti tinoona kuti bumbiro redu remutemo section 13 yakatodonongodza pachena kuti panyaya dzebudiriro nezvese zvinenge zvichida kuitika zvakakosha kuti vagari vange vachiziviswa zvakarewo pfungwa dzavo dzichitorwa dzichinzikwa kuti ivowo vanoona sei danho iroro rinenge richida kuti ritorwe rebudiriro
imiwo sevagari mune matanha amati matorawo here ekusvitsa kunyunyuta uku kukanzuru isati yaenderera mberi neurongwa hwairi kuronga
tori musisi kuti tivanyorere gwaro rekuvazivisa kuti kwete panyaya iyi chete asi kuti panyaya zhinji dzine dzichiitika tinoona pari zvino dzimba dziri kupfunzwa tinoona vane nyaya yavo yavari kumhanyisa nekuda kuitira vagari pombi dzemvura dziya dzekuti unotanga wabhadhara usati waona mvura yacho zvinonzi pachirungu masmart kana kuti maprepaid water meters saka zvese izvi zvinhu zviri kuitwa nekanzuru tisina kunge tambonzwikwa isu sevagari kuti pfungwa dzedu dzinotiwo kudini nenyaya yezviitiko izvi zvingave zviri zvinhu zvatinogona kuti zvakanaka tinozviona zvakanaka ngazviende mberi kana kuti zvimwe zvacho tine tiine mamwewo mazano nekuti munoona vagari vanosanganisira vanhu vane ruzivo rwakanyanyisa kune maloya kune madhokuta kune maprofesa nevamwe vakasiyana siyana saka kanzuru dai ichiuya kuvagari zvinobatsira kuti inopiwa mazano anozoita kuti chinhu nechipi nechipi chavanenge vachida kuti tiite tinyatsoitwa mune zvakanaka zvakarewo tichiwanawo ritsigiro kubva kuvagari tonyatsobudirirawo mune zvakanaka
asi vakumalo tichitarisawo panyaya yeruzha irworu tinoona kuti vamwe vanenge vachiita zvedzisvondo nezvimwe zvakadaro ndo vanenge vachizobatwa zvakanyanya nemutemo iwoyu tomboti kanzuro yaenderera mberi nawo
nyaya iyi iri pairi mukoma vedzisvondo ava vanotoendako tisu vagari saka dzisvondo idzi dziri kunzi dzichaitawo noizi nevamwewo vakadai zvinobva kwatiri isu vagari kuti tinenge tichiona kuti tiri kuwirirana nazvo here kana kuti aiwa ruzha rwacho rwanyanya uye tinogona here kutaurirana nevedzisvondo ivavo kuitira kuti vaonewo zvavangaite kuti ruzha rusanyanye nokuti tichitaura kudai svondo rakapera pane nyaya yakaitika kusungisa yekuti vagari vekuunity f vakapawo nyunyuto yavo vakanyora gwaro ravo renyunyuto ratingati pachirungu petition kuafm yekuunit f saka izvi zvinhu zvekuti vagari vanokwanisa kunge vachipedza vachitaurirana vachiita nhaurirano vachigara pasi vachigadzirisa matambudziko akaita seeruzaya hatina kunge taona kunge zvatosvika pachidanho sekuti zvaakuda kuti kanzuru inge ichitogadzirisa mitemo inozoita kuti pange pachizoita kuti vedzisvondo varitiswe nevamwewo vakadaro
aiwa tinokutendai zvikuru vakumalo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana vezimbabwe
ndinotenda mukoma jonga nevateereri
manga makateerera kune mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano evagari venzvimbo dzakapoteredza Harare reHarare Metropolitan Residence Forum vaMarvelous Kumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko aBlessing Zulu
tinotenda Jonga iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo tichitarisa maquarter finals emukombe weEasy Call ayo ariko mangwana Dynamos ichatamba nehowmine kurufaro stadium kuchiti Highlanders ichitamba neFC Platinum kumandava sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vagari vekunowa nensi kuchingwizi vanoti urongwa hwehurumende hwekuda kutamisa vamwe vavo hauna kunyatsojeka nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotemeswa musoro nekuti mari yebhonasi yevashandi vehurumende ichabva kupi kana hurumende ichigara ichiti haina mari tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu